Sachigaro vekomiti yeNational Assembly inoona nezvekufambiswa kwemashoko vaPrince Dube Kosivanda vanoti zvakakosha kuti vatori venhau vaite chido nekugadzirwa kwemitemo zvikuru sei mitemo ine chekuita nebasa ravo. Vasivanda vataura mashoko aya mushure mokunge musangano wekomiti yavo wekunzwa pfungwa dzevanhu pamusoro peFreedom of Information Bill muHarare wapindwa nevanhu vashomanana zvinove zvavange vasina kutarisira.
Tarisiro yangu ndeyekuti majournalist kana kuchinzi kuri kugadzirwa mutemo unoaffecta mashandiro avanoita, ngati vanzwe kapa maplatforms avo pavanonzi majournalist vachitaura nokuti mutemo uyu unenge wakashata sei kana kuti unenge wakanaka sei. Bati kana vakanyarara then mangwana mutemo wacho ukasazobuda nenzira yavanofarira vacha blame ani?
Vaimbo vemutapi wenhau zvakare vari nhengo yekomiti iyi vaKindness Paradza vatsigira sachigaro wavo vachiti vatapi venhau havafaniri kutsoropodza mitemo inenge yagadzirwa chete asi kuti vanofanira kuita jana ravo pakugadzirwa kwemutemo.
Majournalist haafaniri kungo criticize achiite mutemo iyi, inofanira kutipa zvainofunga kuti zvinobatsira. Saka ndozvatiri kuda, nguva yekucriticize yakapera, taakuda nguva yekuti tichishanda tese mitemo iyi. Zvamunoda imi kutiite toita zvamunoda imimi nekuti ndoprofeshoni iyi.
Vasivanda vatenda vashomanana vapinda musangano wanhasi muHarare nekubhindura asi vanoti vange vachitarisira zvakawanda kubva kumasangano anomirira vatori venhau.
Nhasi tamanzwa mapresentations emajournalists but still pange pachileka madetails. For example, pange pachitaurwa pana maclauses 20 up to clause 31 inotaura nemaexemptions but tisingatendedzwe semacitizens kuti tisvike tiwane information. Kwanzi kana ZESA ichiri muprocess yokuita etender for example, hatitendedzwe tiwane information iyo iyaya because havasati vapedza. Zvakamboitika kupi izvozvo? And you journalists don't have anything to say about it. Mangonyararo. Saka still I feel kuti you did not do justice.
Vanoona nezvekufambiswa kwebasa musangano remubatanidzwa wemasangano anomirira vatori venhau Remedy Alliance of Zimbabwe vaNigel Nyamutumbu vatenda kuti vanhu havana kuuya vakawanda nhasi uye vakurudzira vatori venhau pamwe nevanhuwo zvavo kuti vaende kunopa pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvive mubhiri iri kana kuti kubviswa pamisangano ichaitwa nekomiti iyi kune mamwe matunhu munyika.
Kurudziro yandiri kupa ndeyekuti munhu wese anokwanisa hake kuti asvike azvinzwire pachena, akwanise kutaura nemutauro waanokwanisa kuti anofunga sei maererano nemutemo uripo uyu, uye chikuru sei sekuti vanhu vangoramba vachinoudza paramendi kuti isu tinongoda mashoko kuti auye kwatiri, mashoko asavharidzirwe nemunhu kana mashoko asavharidzirwe kunyange nehurumende kana nani zvake.
Vachipa pfungwa dzemazi vaNyamutumbu vati kunyange hazvo zvakanaka kuti hurumende yave kushandura aipa bhiri reFreedom of Information rine zvakawanda zvinoda kugadziriswa zvakaita sekuti vatori venhau kana veruzhinji havafaniri kuomeserwa nekubhadhariswa mari yakawanda kana vaine zvavanoda kubva kuhurumende kana mapazi ayo.
Tinoti ruzivo urwu ngaruzave runodhurira munhu, kungava ruzivo rwokuti uzive zvamapasipoti, rungava ruzivo rwokuti uzive zvamagetsi, rungava ruzivo rwakangosiyana siyana rwaungade munhu. Hazvifaniri kuti zvive zvinoburitsa mari muhomwe yemunhu zvakanyanya, nokuti ruzivo ikodzero yemunhu. Tinoti mutemo uyu ngauve une chinotora matanho ekuti kana munhu achinga anyimwa zivo anokwanisa kuwana iye mukana wekuti apihwe zvinhu zvizere kuti nendava yeyanyimwa ruzivo irworwo nendava yeyanyimwa information iyoyo.
VaNyamutumbu vativo vanhu vanofanira kupiwa ruzivo rwavanenge vachida ruri mundimi dzese dziri mubumbiro remutemo kwete muchirungu chete. Bhiri iri rinoti munhu anofanira kubhadhara mari yekuti ruzivo kana information yaanenge achida iswe mundimi yaanoda kubva kuchirungu. Pane kuchema-chema kubva kune veruzhinji kuti vanotadza kuenda kumisangano yekunzwa pfungwa dzavo pamusoro pemabhiri akasiyana-siyana nekuda kwekuti misangano iyi haishambadzwi kwenguva yakareba. Mumwe ane maonero aya nda havachine sani ndunga kwa
mbabila rukura mbachungo ya asi inini zangu kuverenga kushoma kwa ndaga itandiri ndino zineta ne criminal code codification act iyo inenge inoita kutizite izi kudurumende iti ndashwara president kandada kumbisa iyo ndo ya ndiri ya ndrenge kumbira kutidae wano gazira mtemo vaibisa zimwezi ninge zirinani
paramende inoti kana biriri zingerango buriswa mugwarwe urumende re government gazette vanu kana masangano vanu kumuza kutanga kunyura kuparamende vachipa pfungwa dzavo kana izvi zvichinge zvaitika pfungwa dzevanhu pamwe nezvinenge zvabuda mumisangano zvinozoendeswa kugurukota rinenge richiona nezvebhiri iri kuti riwedzere kana kubvisa zvimwe mbiri mubhiri richitarisa zvabva kuvanhu paramende isati yapasisa bhiri iri kuti rive mutemo mune imwe nyaya Harare Agricultural Show yatanga nhasi paine vanhu nemakambani vari kuratidzira zvirimwa nezvigadzirwa zvavo mazana mashanu negumi nevasere gore rapfuura paive nevanhu nemakambani mazana mashanu nemakumi matatu nevanomwe vanoona nezvekufambiswa kwezvirongwa nemashoko muzimbabwe agricultural show society muzvare robeta katunga vaudza studio 7 kuti gore rino pane nyika shanu dzekunze dziri kuratidzira pashowa yegore rino ndakamirira studio 7 muharare ndini godwin manguja